makusendo favambobhomba mamilitary bases 3 musiti mangumabhombwa 3 and then kwamba vatisi kana masirin arira ndopamunozoenda kumachi kumashelters amuchauzwa ari underground at the moment because we don't know izvozvizvi chichi chaitika hatisuzva zvizvi chaitika takangomirira tangonziteerera and then kwamba taudzwa kuti zvonizvo and then motenga chikafu chekuti mufambe nacho and then kwatanzitorai mari famba ine mari pamuri nemadocuments ndozvavatudza pari zvino and also ndine chama dzangu dziri kutaguru capital city yacho kukiev mai mandiparidzwa sairin and vamwe mastudents vatoenda underground yavaudzwa and vamwe vaendeswa mumetro iri underground futi kuti vagare imomo
makawanda sei zvizvarwa zvezimbabwe zviri pauri ipapo
musitma tinogara tiri around 55 handizozivi hangu kuti ukraine yese takawanda sei
pane rubatsiro rwamuri kuwana here pari zvino kubva kuhurumende yezimbabwe
pari zvino hapana vambotipa imwe nhamba yekuberlin vachiti zvonizvo titaure navo here then vangu vachitibvunza kuti tinokwanisa kuwana transport yekuenda kupoland border here but izvezvi zvinhu zvese hapana chiri kufunctiona even mabanks zvese zvavharwa transport public transport haizi kutombofamba kana uine mota yako ndipo unokwanisa kuita sei kubva from one place kuenda kune imwe
saka imomo
kana ustori na hapana chitombofamba
imomo mauri muguta rauri uri kunzwa sei iwewe nezvauri kuona zviri kuitika kwamuriko
tokutoka kuitika ndokwega kutongoripo because hatitombozive kuti matichapinzwa macho tinenge takachengetedzeka here or vanhu vacho vari kubomba vachaziva kuti matichapinzwa macho tokutongotya ende kutanga kuitika tirimo munyika munomu like tatanga kuitika tirimo munyika munomu so hatitombonyatsozivi kuti chii chaitika next
wagara imomo kwenguva yakareba sei uye uri kuita zvidzidzo zvipi
ndakukwanisa 4 years ndamugore rangu rechi4 and ndikuita medicine
saka iwe kune avo vakateerera chii chishuviro chako pari zvino
chishuviro chedu pari zvino ndechekuti dai vakwanisa kutibatsirawo mazimbabwen ari muno because mazimbabwen tinenge tiine mafinancial problem even kurunzi tanzi chimuvhai tikaendeswa kupoland kwacho tikuda mari yekuenda ikoko and tichasvikeko tichada pekugara and zvinhu zvaitika tisina kutarisira because amwe edu patambotanga tichitsvaga vabereki vetichoza kuti ndo zviriko mari chiyo chiyo kutoti ibude yatotadza kubuda ikuchitwa nemari yekutenga chikafu chekuti tisakure because tanzi tigadzire mabegi ekuti pakaitika anything tombata ita sei tosimuka atinoti maemergency bag but mari dzatidachi hatisi kutombobatsika kana kuti maybe vakazokwanisa kuvhura mabhodha matiketi edu anenge akawedzera or achidhura like makufeni patatombotarisa anga atiwomu 2000 and 2000 kuiwana izvezvizvi imari yakawanda tasika sei kukumbirawo kana gavhumendi ichikukwanisa or vanokwanisa mafishi vanokwanisa kutibatsira otipawo mari or otipawo flight inenge chiyozotitora or kutibatsira nemari kana tikanzi taakubuda munomu
vanenge vachida kukubatsira vanokubata papi
vanenge vakutokwanisa kubata panumber ipe then totsvaga wana anenge achimiririra isusi mazimbabwenzi vari kunoro